Tichara nurondo yekushanda kunoita mauto kuti vanopindura munyaya dzepolitics nenyaya dzeelection ende nokuti izvo gore rinouya tinangeita maelection tinoona pane kutira pakadaro asi isu chatinokurudzira ndechekuti mauto aitwa tiroidi koko angotevedzera zviri muZimbabwe Defence Act zviri muZimbabwe Constitution zvokuti ivo vanofanira kudefenda nyika kudefenda the sovereignty of the state and the constitutional order irimo munyika nokudzivirira nyika kubva kuvavengi zvino vanhu vemdc vanhu vachiri zanupiefu havasi vavengi mazimbabweans anotoda kuprotektiwa saka tinenge tichitarisira kuti masoja anongoita basa ravo sezviri pamutemo saka tinenge tichikurudzira minister of defence vamunangagwa vakuru vakuru vemauto kuti vangoita basa ravo sekutaurwa kwazvinoitwa mudefence act nemuconstitution yenyika
asi semaonero enyu munoona rinamo ichidzokera here musango kunotanga imwe hondo
vanhu verinama amadhara dzavahari dzofa nzurofa dzachembere zvokuti havakwanisi kuti varwise modern army yakafanana nearmy yemumozambique plus havakwanisi zvekuti vaite rebo nokuti muno musadak region sadak haibvumiri kutorwa kwemasimba uchishandisa unconstitutional order saka vanhu verinama vanotoziva kuti vakatanga izvizvo sadak inoshandira pamwe kuvarova within 2 days chaiko vanenge vapera saka chiri kuda kuitwa nerenhamo kungoti vatsvakewo pensheni nepublicity stunts asi izvoizvo zvokuti vanga vakwanisa kurwisa hurumende yemozambique vagorwisa sadak mubatanidzo wenyika dziri muregion south africa zimbabwe mozambique malawi nenyika dzese aiwa hazvikwanisiki saka ndinoona sekuti zviri kuitwa nerenhamo mahunge marara vanhu vari kuda kutsvaka mari vanhu vari kuda kungoti chibvumirano navo chavo chavakaita negavhenmendi yemozambique chiremekezo dekuri kuti vanga vari vanhu vanga vachitoda zvokukonzeresa pavakangobuda vachindako ingada vakatodamburwa vakatsvairwa vakatogadziriswa asi intelligence even dzomuno muzimbabwe neintelligence dzomuregion dzinotoziva kuti renamo haina capacity haina masimba haina mauto haina varwi vanokwanisa kuti vangakonzeresa civil war.